TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 17 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nependuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. Hurumende inoti yakwanisa kudzikisa denda reCOVID-19 muzvikoro, ukuwo ichiti yawedzera nemasvondo maviri mitemo yekurwisana neCOVID-19 kana kuti lockdown level 2. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya zvekuti nezuro dhora rekuAmerica rangi rotengeswa nemadhora anodarika 105 emunyika kana kuti US$1 to Zimbabwe $105 pamusika weRBZ Foreign Currency Auction. So ndorapera, dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora 60 nemapfumbamwe kana kuti US$1 to 99 Zimbabwean dollars.
Tukona munyika demand ya foreign currency ruramba ichikwira zvakanyanya kana tichienza ndisane supply available kurecover kurwira economy yedu. Uyo chronic high inflationary environment ya tiri irikuita kuti vakawanda wange wachi prefer kuhoda ma income zao nema savings zao neku transact in my US dollars, nekuti US dollar really more stable than the Zim dollar ruko affect kwa zvakanyanya ne chronic high inflation. Makona nyo inflation yedu muZimbabwe ichiri pa 55% ndo the highest mu region, itora among the highest in the world. Saka inflation yakana iri pamusoro zvakadaro zvinoparadza simba remari.
Saka vanhu vanenge voita sei kana zvinhu zvamira zvakadaro kuti dhora remunyika roramba richishaya simba?
Zvoita kuti vanhu vakawanda vade kutenga mayusa kuti vange vachipreserve value. Saka izvozvo zvaincreasa demand, demand yakaincreasa, supply isiri kunyanya kukwira, zvinoita kuti pave necurrency depreciation yatiri kuona both pa official Dutch market uyo zvakare pa black market Zimbabwe dollar rokutiderere. Uyo zvakare money supply growth yakwirira, money supply growth yakakwirira, zvinoitawo zvakare kuti simba remari yamuno tichienzanisa nemari nema US dollars ringa ichiderera. Situation muchirungu yatingati too much Zim dollars chasing too few US dollars. Saka zvine izvozvo ende takaona ma import figures akaburiswa neZimstat arise kuti maimports edu akwira zvakanyanya. Saka kukwira kwemaimports kukwira kwedemand yeforeign currency isiri kumechwa, demand isiri kunge ichimechwa neavailable supply, zvoita kuti exchange rate kana kuti Zim dollar depreciate kana takaenzanisa nemaUnited States dollars.
Ko pamusika wemukoto zvinhu zvakamira sei pamutengo apa?
Apa musika mutema dhola riri kurenja from as low as 160 kusvika kuma 200 zvichidependa nemari yaunenge uchida kuchinja kana kuti kutenga. Saka musika mutema hauna fixed rate, ungori nerange iri kusvika yekuma up to 200 zvichidependa neamount.
Vemabhizimisi vari kupuhwawo mari kuRBZ vari kuti iri kunonoka kuuya, zvinokonzera matambudziko akaita sei zvii, Dr. Chitambara?
Tikuona dambudziko iroro rekunonoka kupiwa mari kwa nengwa itwa allotted for iyo ma US dollar aya pa Dutch auction system sezo zvokuzo manikidza vamwe vanova dashan samari nechimbi chimbi kuti wangu achienda pamusika mutema kuti wangu achikunowana foreign currency. Saka I think iro redambudziko ripora kakura uyezve on average vanhu vachinja vasikunge vachiwana mari yese pa auction market. Average wamwari kuwana ma 40%. Saka gepi iroro rinenge riripo rinozovatuma kuti vanga vachinotsvaga imwe mari kumusika mutema.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunhare kuHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 34 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 506 ane 64 nevasere 4698. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine 133,505. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave 3,000,000 ane zviuru 500 ane 14 zvine 200 ane 60 3,514,286. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 2,000,000 ane zviuru 900 ane 12 zvine 900 nemakumi manomwe nevapfumbamwe 2,712,979. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti hurumende yakwanisa kudzikisa kupararira kwedenda iri muzvikoro. Vandoro vanoti chinonyanya kufadza ndechekuti huwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine COVID-19 muzvikoro wadzikira zvakanyanya zvekuti vana vachiri kuvara nedenda iri vangosara 10 nevasere chete kana kuti 18 uye vapona vave kudarika zviuru zvina. Panyaya yekuti kune vari kupinda muzvikoro vachivheneka COVID-19 muvana vezvikoro pasina mvumo yevabereki, vandoro vanoti kuvhenekwa kwevana kuri kuitwa nebazi rezveutano kwete redzidzo. Asi vanoti pasi pemutemo weCOVID National Policy vana vanokwanisa kuvhenekwa kunyange pasina mvumo inofanirwa kubva kuvabereki. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navandoro panyaya iyi.
Chinonyanya kutifadza vaKandemiri ndechekuti makesi denda reCOVID adzikira zvakanyanyisa muzvikoro medu. Ndokudai izvozvi tangotarisa 10 zvichienda ipapo vane atinoti maactive cases. Zvichakadaro tine marecoveries atinoti vaya vakapona muzvikoro medu vanokwanisa kutosvika zviuru zvina, almost 4,000 vana vapona kuita marecoveries paCOVID-19. Saka nyaya yedenda iyi tagona kuidzosera nekuimaneja muzvikoro medu saka isiri nyaenga kunyanya kunesa kuchikoro medu saka zviri kutotidadisa kuti takakwanisa kuita kuti vana vakawanda vachengetedzeke upenyu hwavo.
Tiri kunzwawo kuti vanovheneka COVID-19 vari kupinda muzvikoro vachivheneka vana pasina chibvumirano kana kuti mvumo inobva kuvabereki. Mungatozvawo zvakamira sei panyaya iyoyo?
Aiwa, kuvhenekwa kwevana isusu hedu tiri bazi reprimary nesecondary education, asi izvo zvinoitwa nebazi rezveutano. Asi kune inonzi COVID national policy yekuti haibvunzi kuti tingada kukubvunza here mewakatemire kuti tindotarisa kuti ava vane COVID here. Kana vaine COVID pane mapolicies nemaprotocols anotoshandiswa nationally ekuti mwana necovid anoitwa sei. Saka hazvirevi kuti kana mwana ari pachikoro haachaitwe maprotocols iyoyo ecovid. Saka mukaona vezveutano vachipinda pachikoro ipapo vachivheneka vana COVID, havana vavanofanira kubvunza nekuti inational policy yecovid.
Tinoona kuti vana vechikoro vakawanda vanoenda kuchikoro vachidzoka kudzimba, uko vanosvikosangana nevanhu vangadai vane utachiwana hwecovid-19. Tichitarisawo kuti kufamba kwevanhu kwakuwanda munguva ino yekutarisana nezero reKrisimusi, matanho apa ari kutorwawo nebazi renyu ekudzivirira kuti vana vange vasinganyotapurirwa denda izvi?
Isusu tine vana vakawanda, vana vakatowanda vari muchikoro medu, ndo vatinoti maday scholars, vanoenda kuchikoro zuva nezuva vachibva mudzimba dzavo. Saka vagara vachitongofamba famba, vatori vashoma, ndo vamunoti maboarders aya vanogara pachikoro, vatori vashoma. Saka vanotofamba vakatowanda uye vari kuramba vachifamba nyangwe takuenda zvedu mukisimusi umu, vakagara vachingofamba asi denda recovid vakwanisa kuridzivirira.
Avo vange vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, hurumende yakazivisa nezuro kuti yawedzera nemasvondo maviri mitemo yokurwisana nekupararira munyika kwechirwere checovid-19 kana kuti level 2 lockdown. Hurumende inoti izvi zvichabatsirawo mukuti vanhu vazhinji vakwanise kubayiwa nhomba kuitira kuti chirwere ichi chisadzoka zvakare kwechina. Asi nyanzvi mune zveutano vari mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti vanhu vazhinji havachatevedzeri mitemo yokurwisana nekupararira kwechirwere ichi, vachiti mitemo iyi yangove pamapepa chete.
Ndingati dambudziko ratinaro pari zvino izvi ndevekuti malockdown extension aya ari kuitwa they are only on paper. Apo tichiedza kutatangura kuti tikatarisa zviri kuitika epaground zviri kuratidza kuti hakusisina munhu achiri kutevedzera lockdown. Saka hurumende ingangoramba ichitita extenda lockdown, but iri kungoextenda lockdown pamapepa chete. Tikatarisa chero papi nepapi hakusisina munhu achatombotevedzera, angave maguidelines eWHO aya, angave zvekare maguidelines anenge aiswa nehurumende achivawo emalockdown, hakuna munhu achiri kuzvitevedzera. Tikaenda kumabhawa iye zvino izvi vanhu vane vakazara nouwandu hwavo. Tikaenda panhau yekupfekwa kwemamaski chaiwo, hakusisisina vanhu vachambotevedzera kana zvokupfekwa kwemamaski. Saka nhau yelockdown dai hurumende yangotevedzera zviri kuitwa kune dzimwe nyika, ana South Africa vakaopena maeconomies avo, Zimbabwe dai yachikoopena ikonomi yayo. Nokuti enforcement yelockdown iri kuratidzika kuti hapasisina. Tikatarisa kungave kunogara vanhu kumarokesheni, kungave kumisika, kungave kumichato, kungave kudzinhamo nekumabhawa, kwese hakusisina kana munhu mumwe chete achiri kutevedzera lockdown nekuti enforcement yacho inonetsa.
Saka Rusike, tiri kuona hurumende zuva nezuva ichiti uwandu hwevanhu vari kubatwa kana kufa nechirwere ichi huri kudzika. Mazuva mazhinji iko zvino izvi tinonzwa kuti hapana shaya kana kuti kwangoshaya munhu mumwe chete. Hamungaoni sekuti zvinopavo hurumende chikonzero chekuti isaramba ichimanikidza vanhu kutevedzera mirayiro yokurwisana nechirwere ichi?
Zvinhu zvatinogamuchira kuti uwandu hwevanhu varikubatwa chirwere cheCovid-19 waderera varikufa waderera saka izvozvo zvinofanira kupawo vanhu incentive yekuti aiwa izvinezvi basituation yedu paground yaadadi saka ngatichivhuraika ikonomi yacho pane kuramba tichikotaura kuti kuchine lockdown lockdown chaiyo chaiyo hakusisina nekuda kwekuti hakusisina kana munhu mumwe chete achiri kumbotedzera malockdown measures saka zvekuti kuchine lockdown ngatibvai tangozvibvisa tokuitawo sezviri kuitwa kwana Zambia zviri kuitwa kwana South Africa avo vakabva vatokovhura maikonomi zavo avo vakabva vatovhura masocial sectors avo hakusisira zvekutaura kuti kuchine lockdown nekuti pari zvinezvi chaizvo chaizvo tikada kutarisa zviri kuitika nemarambiro akuita vanhu hakusisira kana mumwe chete achiri kumbotedzera malockdown measures
nyanzvi imwe nezveutano vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare kuHarare nestudio 7 Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munewsday, mumwe mukuru mubazi rezvemitemo amai Patience Dokwani vakaudza dare reparamende nezuro kuti Zimbabwe haina mutemo unoranga zvizvarwa zveZimbabwe zvinokurudzira kuti Zimbabwe itemerwe zvirango. Bato riri kutonga reZANU-PF richangobva mukukurudzira kuti panyorwa mutemo unoranga zvizvarwa zveZimbabwe zvinokurudzira kuti Zimbabwe itemerwe zvirango. Munewsday makare, Komishini yeSports and Recreation Commission inoti inoimba kuti sangano rinoona nezvenhabvu pasi rose reFIFA richabvumirana naro mushure mokuisa pabasa bhodhi reZimbabwe Football Association ichiri kupomera mhosva yekusagona basa. Zimlife.com rinoti banga reInternational Monetary Fund rinoti harikwanisi kubatsira Zimbabwe nemari pamusoro pezvikwere zvayo. Kwemakore gumi nematanho Zimbabwe haina kuwana rubatsiro kubva kumabhanga akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Jekuta kimbi zipa Joseph ya ndada ungo pindula mkoma avo watu wano bakuji pinge avo weza anu pieva langa jitara kuti wano MDC wano ungo subisa chingiro chenyika nepati weza anu pievu lakingo yisubisa wakipo mira nema ko iso sovane ita weza anu pievu kuti MDC ndiye inesa ma sanction MDC ndiye ahura ya nyika akusi kusubisa ere munu sindacha ano ita kusubisa munhu asina chaanoita kuti mwana wanhingi ndiye wakaya wapenzi ndiye akanganisa pamusha apa hapitengi chikafu asi baba vapamba papo varipo haoni kuti kusubisa chimiro chemunhu here pasina chaaita asinazve nekodzero yekuti aite zvinhu izvozvo. Hei, musaenda kundosainirana zvibvumirano kwamunondoenda uku mundosainirana zvibvumirano zveimega uku kuti hatichazoremekedza kodzero dzevanhu mota dzaukubvisa kuremekedza kodzero dzevanhu moganishwa mopuwa masangeni kuti nekuti iwewe wakati iwewe ucharemekedza kodzero dzevanhu haucharemekedzi saka iwewe une punishment iwewe uti haa ii ndini nguva ndipa. Aiwa mukoma fungai zvakanaka munyatse kuona kuti dambudziko riri kubva papi.
Vahwande, ndoda kumbotaura pamatanho ari kutorwa emadrivers ayo South Africa pamwe chete neOld Truck Drivers Foundation yemuSouth Africa iri kuti munhu unofanira kusungirwa kuti atore chitambi from South Africa judge life umomo zvinoreva here kuti ivo kana vasingachadi ma foreign drivers mukati menyika yavo zvinoreva here kuti ivo vadzipiwa mota dzinana muzvina kampani dzemajipi ekwava vanozodhiraivha vachindopinda munyika yaani nokuti vavagoni kushandidzana nevamwe ndozvavari kuramba vanenge voda kudhiraivha vachipinda munyika mano zvinoreva here kuti iyo South Africa inoona sokuti yakapfuma chaizvo zvokuti haingaindi kumangodho hakuna zvenyika isingambozodoni kureti otherwise inokufamba kwenguva iyo South Africa vachatozouya votikumbirawo mabasa kuzimbabwe
makasimba here makasimba here mhuri yezimbabwe vateereri vose ndinotonasimba here ndinosimba chaizvo tarangu dzinaizi vataura ndiri muda mudatanikepi South Africa ndiroda kutaura nesituation yatiri kurarama muzimbabwe situation yemuzimbabwe hama dzangu dzinokwadza kwazvo hama dzedu dziri kutambura nesu tiri kutambura kuti dai tiri kure kunokuendanayo kutambura asi anokuti chanokurudzira zvizhinji vana vezimbabwe kuchema kwedu hafunga hatinganzwiki uye hatingazorori mukutambura kunze kwekuvhota saka ndinochemera kuti tese tisangotaura chete kuti mukomana ngaapinde tisingazvipiri kuzviita ngatisimuke hama dzangu tinorijesa kuvhota toti tivhote ndokuti nyika yedu ichinji nyika yedu yezimbabwe ichanaka zvachose kunaka chaizvo inhau yekutivhota asi hatina kuvhota hainaka nyika yedu saka ngatikurudzirane veruzhinji tiende kumba tinovhota kuitira kuti tikwanise kuti nyika yedu tiisimudze inake nyika yedu inosimudza tisu tisu inini newe tine basa saka ngatibatane tivhote tirejiste kuvhota ndokuti nyika yedu inake pasina kuvhota hainake ngatiendangu vana vezimbabwe
maswera sei maswera sei situation nyaya dzekutaurwa mudzidonzo dzisati dzidzisisekesa kana yadomwa kunzi iri kugona kuti zimbabwe kana yadomwa kunzi iri kugona kutengesa kwanguda chaizvo iri kugona chaizvo chaizvo kuvinja zvekuda kuita namba 2 kana namba 3 zviri kubatsirei pavanhu vari kurarama muzimbabwe ivo vanhu vachitambura kudaro vachitadza kana kuchengeta kanama kana kuti chembere dzinopuhwawo mabenefits kana kuti vanhu vanopuhwawo pei dzinoenderana nekuti vararame nemhuri dzavo zviri kubatsira chii vari kuita zvinhu zvinosekesa zvavari kuita zvinotosekesa zvinonyadzisa hazvina zvazvinobatsira ende vaakutirai kuda kugadza zvinhu zvisingagadziriki kuma
kana dzihanzisi kuti kwese ngoda dzacho ngovachipa vanhu mari tinodzokera chaizvo kuna wavhotera kana zvakadaro tingakuona mari yacho yavakuita namba 1 kutengesa vaona namba 1 kutengesa ngoda mari yacho ichienda kupi ichibatsira ani
vanhu vari kutambura kuda zvavari kuti nyadza kutaura zvisina basa
makadii studio 7 muri fake studio 7 chikumbiro chandinacho kustudio 7 inokumbirawo kuziva kuti ku NDC nestudio 7 zvinombofambidzana sei nekuti zvizhinji zvandinonzwa zvinongotaurwa zvinongotaurwa zvakarerekera ku NDC MTC ndiye nivanzaza kuti ndiye inoita zvinhu zvakanaka kudarika ZANUPF handinyatsi kuziva kuti zvinonyatsa kuridzana zvakadini ZANUPF neMTC iriyo studio 7 mavoice message tinoteerera tichinzwa kwakawanda tinovapa kuti MTC ndo ine ichingotaura chete vanhu veMTC ndo vanenge vachingotaura chete asi vanhu vezanupf havatauriwo here havanavo pamwe pavanombotiwo vanombotaurawo zvekuti imwe munombokwanisa kuvateerera because ndombonzwa pamwe mukupedzisira patinoti hatina divi yatakarerekera
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera kumuteereri abvunza kana pane kufambidzana pakati pestudio 7 neMDC Alliance ndinoda kuti azive kuti studio 7 haina kwayakarerekera tinotaura nguva dzose tichikurudzira vatsigiri vezanupf nemamwe mapato kuti vatumirewo maaudhiyo vachitaurazve kutsigira bato ravo asi tinotambira maaudhiyo mashoma kazhinji kacho kuri kushora studio 7 zvisina kodzero vazhinji vaizivapo wavanotsigira nezvikonzero zvacho isu hatina kwatakarerekera. Timirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. Hurumende inoti yakwanisa kudzikisa denda recovid-19 muzvikoro, ukuwo hurumende ichiwedzera nemasvondo maviri mitemo yekurwisana necovid-19 kana kuti lockdown level 2. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.